mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 kugumbi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi svondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% mutungamiri wesouth africa Cyril Ramaphosa vazivisa kuti south africa iri kugadzirira kubuda musangano reinternational criminal court sangano remedia institute of southern africa rinoti rinoshushikana zvikuru kuti vatori venhau vasingashandiri hurumende vanorambidzwa kutora nhau dzakanangana namai auxilia munangagwa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva inonzi iri kukwira zvakanyanya kutanga svondo rino mimwe yacho ichikwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% mune zvimwe zvitoro kunonzi vari kuchinja mitengo yanga iri mumadhora emunyika vachiisa mumadhora ekuamerica senzira yekutiza kudonha kunonzi kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuamerica pamusika mutema dhora rimwe chete rekuamerica rinonzi rave kutengwa nemadhora ari pakati pechiuru nemazana masere nezviuru zviviri pamusika webhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe dhora rekuamerica rinonzi nezuro rakatengeswa nemadhora chiuru nemakumi maviri nerimwe kana kuti $1 to 1021 zimbabwean dollars nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekushayikwa kwenhaurirano dzetripartite negotiating forum pakati pehurumende vashandi nevashandirwi ngatinzwei vachitaura najonga kandemiri westudio 7
haizi nyaya itsva inyaya yamakaona gore rapera ichisumuka nemusindo chose zvanga zvichikonzerwa nenyaya yokuti mari iri kutenderera munyika yanga yatisumukei nemhando yepamusoro nokuda kwekuti vanhu vanga vachibhadharwa migwagwa vanga vachigadzira madhemu enyika vanga vachibhadharwa mari yavo yakawanda chose nemazimbabwe dhora saka kana vachinge vabhadharwa mari iyoyo nemazimbabwe dhoras vanenge vave kumhanya chaizvo nechimbi chimbi nokukurumidza kuti vaichinje iite mari kwayo iite mari inogona kuchengetedza uremu saka ndo dambudziko ratinaro harizidzva inyaya yatakambotaura kana kutripartite negotiating forum asi sekuziva kwamunoita zvinhu zvemuzimbabwe zvinongoramba zvichingodzokorora hazvipwi zvichipera
asi dambudziko iringagadziriswa sei vakanyenzere mitengo iri tichiona kuti kazhinji panokwidzwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende mitengo yezvinhu inenge inobva yangodawo kutokwirawo zvakare
nyaya iyi haifani kunge ichinetsa nokuti takabva kare tichingotaura zvimwe chetezvo zvekuti mazano marayiranwa rume rimwe hari kukombi churu chava chimwe hachitswanyinda zvinoda kuti tiise misoro yedu pamwe chete sekuziva kwenyu kune musangano wetripartite negotiating forum unounza hurumende vashandi nevashandirwi kuti vataurirane kuti zvinhu zvingafambiswe sei dambudziko ratinaro nderokuti zvinhu zvatinge tatara tabvumirana hazvisi kunyatsomhanywa nazvo zviri kuita kuti dambudziko atangoramba tiinawo aramba angoriko achingodzoka zvakare achingodzoka saka tiri kuona kuti hatisi kunyatsoita nemwoyo wese wekuti tiida kuti tigadzirise nyika yedu ifambe iwewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika inofambidzana nedzimwe nyika inoitawo zvinhu zvayo zvakarongeka zvinhu zvokuti makamira nhasi zvinenge zvichitoziva kuti svondo rinouya zvinhu zvinenge zvakadai kana kuti mwedzi unouya zvinhu zvinenge zvakadai zvino zvemuzimbabwe ndezvokuti chamukai nyama chavasangana nacho musi iyoyo ugoni kutaura kuti mangwana ramangwana rinenge rakamira sei zvinongogadzirwa chete nokugarisana pasi mobvumirana motaurirana mabvumirana moita zvamunenge mataurirana kuti zviitwe
asi chii chiri kutarisa musangano iwoyo wetripartite negotiating forum
tagara tichingozvitaura kuti zvishande zvinoda kuti hurumende vaingwi vange vari pamwe chete dambudziko ratinaro nderekuti umwe anenge ari apa umwe ari uko umwe ari uko zvoita dambudziko rokuti panenge pasina ukama hwakanaka fanana nemudzimai nemurume mumba kana musingataudzani mumba menyu kana musina kurovedzera kutaurirana kana pakaitika chinhu kutaurirana unongoona kuti inongogara indori mhirizhonga saka ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe kunyanya rokuti ukama hukasagadziriswa hwehurumende nevashandi hwehurumende nevashandirwi hazvifambi zvakanaka zvinhu zvedu
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze veLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court iro rinotonga vanhu vanotyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rabvumirana kuti South Africa ibude musangano iri vachiti vanhu vekuAfrica nevatungamiri vavo ndivo chete vanotongwa nedare iri vekune dzimwe nyika vachiregerwa. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti izvi zvichadzorera kumashure kuchengetedzwa nekurwira kodzero dzevanhu kwese kwese.
Decision ye South Africa yekuda kupula out mu International Criminal Court inonzi ICC decision yagara ichitaurika munyika dzakawanda dziri musadiki neAfrican Union. Decision inodzosera kumasure yatingati progress yakaitwa pakuda kubata nyaya dzekuchikoro kwekodzero pasi rese. But zviri kutaurawo nyika dziri muAfrica ndezvekuti kubva ICC itange kutonga kana kuti vatungamiri venyika vanyanyo kutongwa zvakanyanyo kuwanda ende zvisiri fair mumaonero vatungamiri venyika vatungamiri vemuAfrica. Tinoona kuti vatungamiri muAfrica vari kunzi ndivo kunyanyanyanya vari kutongwa neICC ende vachipwa mutongo yakati simbirirei.
VaMasie, zvikonzero zvekuda kubuda musangano iri zviri kupiwa neSouth Africa ndezvipi?
Zviri kutaurwawo neSouth Africa ndezvekuti kusvika pataurwa nyaya dzekuti kutongwa kwenyaya idzi kuonekwe kuchiva fair ivo vari kumbobuda muICC. Tinoona zvikare kuti America chai chayo haistori kana signatory ICC itozva kuti kune hondo dzakawanda dzaitwa neAmerica. Ende tinoona zvikare kuti pane dzimwe hondo dzinoitwa kana kudzimwe nyika dziri kuma western countries dzinova idzo dzinoonekwa sekuti dzinotyora kodzero dzevanhu, but hapaonekwo vatungamiri venyika idzodzo vachienda pamberi peICC. But tinozova hedu kuti muAfrica macho mune nyaya dzekodzero dzakawanda dzinotyorwa tinozova kuti kuchityorwa kunyanya kwekodzero ikokoko tinoona kuti ivo ndo vanozowanza kuenda pamberi peICC iyoyo inova court inoongorora kuchikorwa kwekodzero ichitonga vaimbo vevatungamiri venyika.
Izvi zviri kuda kuitwa neSouth Africa zvinobetsera Zimbabwe kana dzimwe nyika dzemunharaunda iyi here uye sei?
Tichitarisawo kuti decision yacho yeSouth Africa kuti ingave ichibatsira chii muregion kana kunyanyanya muZimbabwe, ndona senge tichitarisa nyaya dzeku uruisa kodzero. Isi zwa nataura EDC hini ino dzosera zunu kumasure because the progress ya itwa panyaya yokuti pa observe we neku respect wa kodzero pasirese na guma Afrika bati paka shaika chinoita senge chinoita sakuti watunga mirele nyika vachike kuchikora kodzero mnyika mao se international court yoi tunona kuti kodzero zichaita zichikorwa zisina asarugano ni kuti vanoziva kuti nangu wakachikora kodzero mnyika zao hapa na chinoitika. Endi tunozwa imo musadiki, tichitasa musadiki macho imo mumu. Tunozwa hoti sadiki yaka paza ya inganzi sadik tribunal. Imo ya embo itaichumbo ungoro futi nya zimweze kodzero. Zaitika munyika dzakasiyana siyana musadiki munomu. Tunaota titorina court ya kadaro muno msadiki. Zasiyana ne mama court alikuna na West Africa ni East Africa. Saka zunu zuno zusera nyayadze ku respect wa kodzero kumasure. Pakuti imo msadiki chaimo apachina atingati ma mechanisms. Kana watima institutions anoita monitor. Uo kana kuti kufosa kurespecta ma rights evanu mu region.
Se kuona kwenyu vamasie, munofunga kuti South Africa iri kuda kuita zvakanaka here apa?
Izvaito ne South Africa zvinga zvakanaka kwavari vachiita so maonero avo ekuti vanhu vasi kutreatwa zviri fair but tichitasa iri progress yaitwa mumanyaya dzekodzero dzevanhu tiona senge izvi zvinodzosera zvinhu zvese kumasure ende zvinoitisa vaya vanoda kuchikora kodzero dzevanhu kuti varambe vachichikora kodzero dzevanhu kana kuti vatowedzera kuchikora kodzero dzevanhu nekuti hapana mechanism inenge ichikwanisa kuti ivabate ichizovatonga kana vabva pazvigaro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano Remedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, rinoti rinoshishikana nekurambidzwa kutora nhau kunoitwa vatori venhau nemudzimai wemutungamiri wenyika vaAuxilia Mnangagwa zvichitevera kurambidzwa kwevatori venhau vasiri vemasangano nemakambani ehurumende nemusi wemuvhuro kugungane kwaiva naamai Mnangagwa. MISA Zimbabwe inoti mukupera kwesvondo rapera vamunangagwa vaive kumusha mumusha weEpworth asi vatori venhau vasiri vehurumende vakambomiswa kuita basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano reMISA Zimbabwe vatavani mwoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Mnangagwa vanonzi vakarambidza vatapi venhau vanobva kumitunhu kana kuti mizinda yakazvimirira yoga kana kuti private media kuti inge ichiva taura navo kana kutora mashoko avanga vachifamba vachitaura pavange vachiita basa ravo vachiongorora muzinda wevakambonge vachirwa nezvekubvisa udzvanyiriri munyika dzemuAfrica Museum of Africa Liberation in Harare. Vachidaro vanoti vanofamba navo vakati vanongobvumidzwa chete kuti vanga vachitora hurukuro dzavo nebasa ravanga vachiita ipapo vanobva kustate media kana kuti kune zvinoshanda nekushambadza mashoko zvakabatwa nehurumende.
Iwo mutemo unenge uchiti kudini maringe nekutorwa kwenhau panenge pachitika zviitiko zvinobata nyika saizvozvi izvi kudai?
Isu semisa tagara tichitaura kuti kutapwa kwenhau kunopiwa nekuchengetedzwa nebumbiro remutemo wenyika kubva muchiga chesection 61 yebumbiro redu remutemo rinoti kutapwa kwenhau kwakasununguka munyika yeZimbabwe zvisina anovhiringidza. Naizvozvo todzokorora zvakare kuti kana pachiitwa basa rine zvekuita nezvevanhu kana kuti nevanogara vakasumukira mumatunhu edu vatinoti vanhu vepublic interest, vanhu ivavo vanoshambadzirwa kuti vange vachishanda zvakasununguka nevatapi venhau nekuti izvi zvinotaurwa nebumbiro remutemo kwete nemisa asi nebumbiro remutemo wenyika. Naizvozvo tinokurudzira zvikurusa kuti mapublic figures vasatsoropodze kana kutarisa vanyori venhau kana vatapi venhau. Mutapi wenhau wose anochengetedzwa nebumbiro.
Vamoyo, gwaro renyu raabatawo nhau dzechikwata chinoshanda nesangano reBusstop TV. Tinonzwa kuti kuEpworth kune zvimwe zvakaitikawo zvakare ikoko zvinovhiringa vatori venhau.
Vakomana nevasikana vanoshanda kuBusstop TV News vakange vakasanganawo nezvimhingampinyi pavakaenda kuEpworth paiva kuchipihwa matsamba edzimba nemutungamiri wenyika. Vanenge vasidi vakati mbunyikidzwei vakazokwanisa havo kupfuurira basa mberi nebasa ravo.
Avo vange vari mukuru wesangano remisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tunze divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mahashoko atiri kutambira anoti sangano bato reAfrican National Congress razivisa kuti South Africa haisi kuzobuda musangano reInternational Criminal Court sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa. Vanoti vachawedzera mamwe manzwi pamusoro penyaya iyi. MuNewsday, dzimwe nhengo dzeparamende dzeUnited Kingdom dziri kukurudzira hurumende yavo kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa varambidzwe kuenda kunhemberero yekugadzwa kwashe Charles III pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. King Charles III vachagadzwa umambo svondo rinouya musi wa6 Chivabvu. MuNewZimbabwe.com, mudzimai womumiriri wezengeza West muparamende amai Ellen Sikala vakachema pavakanga vachitaura pamusoro pekunetseka kuri kuita mhuri yavo kubva zvavharirwa vaJob Sikala mwedzi gumi yapfuura. Amai Sikala vakati kusavapo kwavasikala kwava kuremera mhuri yavo yose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani akanaka paStudio 7, mangwanani akanaka. Nyika yedu iri pakaoma, nyika yedu iri pakaoma nezano iyo. Ndinoda kutaura pamusoro pakembo mwatu. Unoti masabhuku mwana umwe uchamira nevanhu vake vacho. Zvizova zvekungotambapo izvo. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Ndoda kutaura chokwadi. Ini sabhuku akamira kana kuti akandiudzira pekuvhotera pati yekuti ndivhotere pakati ndomurova. Ndomurova sabhuku, andidi kutaura nemi. Ndinorovera kure sabhuku kana kandiudza zvisina basa. Munovhotera paanoda ikodzero yake, zviri mubumbiro remutemo izvozvo. Hakuna sabhuku anondiudza zvokuita kana iri nyaya yemavhoti. Ndorova sabhuku.
PaStudio 7 apo mwakadi zvenyu vana mukoma Jonga natanoka wandi. Ndinokwazisai muzita ramambo Jesu ndichiti makadini zvenyu nevamwe vatisingazivi. Neni ndodambotaura zvangu panhau dzemuZimbabwe mu dzirikungoramba vanhu vachingotira ngoti vachamisa ngavapinde muofisi vachamisa 2023. Izvi zvangu vazviroto izvi, zviroto chaiko chaiko zvezvo zviri kuitiwa izvozvo. Chamisa hafi vakatonga Zimbabwe. Bhikozi nyika haimbofi yakatongwa nechimwari mwari zviri kuitwa navachamisa zviya zviya. Zviri kuitwa muSudhani chaizvo chaizvozvo zviya ndo zvofanira kutoitwa muZimbabwe chaiko chaiko kuti apinde chamisa wacho iwoyo. Bhikozi ipapapa chiwenga ruda kudotongavo, muhadha ruda kudotongavo. Kwozoti vamwe futi varimo muchiute imomo varoda kudotongavo, saka wozvinzadzi chamisa ndopachatonga. Zvivi zvakaitika, zviroto chaizvo izvozvo, zviroto chaizvo. Chamisa ngavatombokanda kura zvebhaibhiri chaivo chavo, wongotoziva kuti hanzi Mwari anobetsera. mwarivari kwa dende zoishwa mwarivari kumwarano betira pate muzimpao kwa mtombo lizo zozo mina matuyosi ya mune ufura mchisa yoyo yoyo zoto kanzo mwarivu wati betire ee wajobu skala ngawabu disiwa mjere mwarivu wati betire jobu skala ngawabu disiwa mjere muzimpao mwatu na surutu wa msudani tuwezo kuna kungwe tuwa muzimpao kwezo zoezo zirire chete zigija neputi kweze mwati munga mwane vuna ngawaka kukuti achitonga ya wacha misa ya mungwe itonga iwe imwe changira ya kwa sopa kufasi namba itonga zimbabwe ya kufati tuwezi namba itonga zimbabwe ya.
Hey, kupinda pa Studio 7, mutaona panandi, panasha ruta urandiri pano pa Polokwani, South Africa. Hey, chiti ngapinda age mkumana, ngapinda mkumana, pa mwenyika edi inga kuna ukuwa nyika ye, nilusu nungu kwa nyika ine, ya kana kanyika ye, singa tamburu kwa mabasa. Kwezi nao, kunyangwe nisu, utakangu kura nyika edi chungu tambura. Na nazi wanawedu wa utungu kura nyika edi tambura. Ayu, watino kumbira uchenji msimbawu. Natenda
pa Studio 7 murise murise mnaona chiri kuitika ZANU-PF tune kamwe ka mentality kake kuti anzi susu takarwa hondo saka nyika tomboisi bati kurwa hondo akusiko kuti anzi nyika uisi kwewo ukasvika ukatema munda iwewe ukarima munda mwarima 7 years munhu wozouya kuti chama ndakuda munda wangu ungati hanzi ndii ndakatema saka ndichadu kubvapo ZANU-PF haisi nyika yeZANU-PF inyika yeZimbabwe haisi nyika yeZANU-PF haisi nyika kana yeZANU-PF ZANU-PF ngaisati mashura kupusa kudaizvo anangu gwadu anadika anopera kuti tichungurudza zvadaro maZANU-PF ndi tazviramba gure rino richamisa muofisi zvenyu zvenhema izvozvo zvakadhakwa izvo.
Apo harvest house apo na honorable Douglas togara sei mwonzora yezu mukoma apo tapiwa mashakada apo ziri kudi Mr. Peter Moyo apo zvakadi apo harichabhui zvakawanda regai ningoti kuna Mr. Witness Dube makadini varoijidamba makadini varume chisingaperi chinoshura mukoro gudo chachinokoro yezo tipei tizwe paharvest house apo makazi tora 5 years dzokupamba munadzoka varume pfungwa dzanhu hadzibiwi pfungwa dzanhu hadzimonyororwi yezo zvapfuka maitora muchifunga kuti muchagare pazvigaro nokusingaperi iyo zvimaa kunyepa kuda kukumbira kuti kwai hei zvakazodai hei boundary dzakazodai dzikadai tati hapana chisingaperi hapana chisingaperi handiti makapinzwa rebato guru rinaonhu aro kuparliament nekumakanzira nekusenate chirambai muri kotiona zvasvika kumagumo chero dai mukanyambozobudirira kuti miite indi government yacheyo hapana chisingaperi vakomana vasikana ndati pari sei paharvest house asi vamwonzoraka regai nditi mamuka sei muZimbabwe muno mese makadiko varume navasikana majaya nemhandara zvakadi apo ngati chipinde mugavhenmendi itsva.
Ini ndinoshayiwa kuti munhu anoforamba achifosa purezidendi vamunangagwa kuti varambe vari pachigaro ndiani munhu asingagoni kuverenga kana kunyora pakati 1 million pane mavhidhiyo aiyezve ari kundeya vari kukonewa kudana kuti 1 million vanodana unobhara ziro wobhara ziro wobhara ziro wobeke koma kune 1 million inotangwa nekunyora ziro dei vamunangagwa vangozvibvira zvakanaka vabve nezanupf yavo yose nezanupf yose zanupf yose yakazara uhori vakanobva vano trubhita voro kwacho munyika dzakasiyana-siyana magupitazi avo anobata mari izvi ndizvokubadza mwoyo izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tiri kutarisa zvinoitika muAmerica. Vanoroga gungano rezim expo vanuti varikutsvaga tsarakadenga dzingamirira nyika pamakwikwi emiss Zimbabwe USA achaitwa mwedzi unouya kuAtlanta Georgia muno muAmerica. Mumwe wevari kuronga makwikwi aya vaanesu Manjengwa vanoti vanhu vazhinji vari kutarisira zvikuru makwikwi awa sezvo achipa mikana yakawanda kune avo vanenge vakwanisa kukunda. Ngati nzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navanesu Manjengwa.
Ndiri kushambadza mabiko eZim Expo ari kuitwa iwo kuAtlanta, Georgia paMemorial Day weekend musi wa May 26, 27, na 28, na 29 kuGeorgia, Atlanta. More information is pa www.zimexpousa.com. Asinda tindikuze kuti kunenge kune Miss Zimbabwe USA musi we Saturday. Saka uyai avo vose vavuda kuona fashion show nokuona Miss Zimbabwe ada computer vese ndibatei website ndakuudzai.
Awanikwa achikunda pamakwikwi aya ekutsvaga tsvarakadenga anozowanikwa achiita sei? Mibayiro yacho yakamira sei?
Anenge ahwina anokwanisa kuzobudirira kuenda kuJapan kunokompyuta muna Miss International.
Zvii zvimwe zvichange zviri kuitika pachiitiko chenyu ichi mune zvizhinji zvamakarongera avo vachange vari kuuya?
Musi weSaturday tine business expo yakaoma zvikuru. Avo vose vane mabusinesses uyai muexhibite mabasa enyu kuGeorgia, kuAtlanta, Georgia. Avo vanoda kunzwa kuti mapedzisa mabusiness tine business dinner nemaround table business discussions musi weFriday nemusi weSaturday.
Tinoona zvakare muchange muri kushanda makabatana nemuzinda weZimbabwe unobva ikokuno kuWashington DC. Muchange muri kuita chii makabatana nemuzinda uyu weZimbabwe ikoko kuAtlanta, Georgia?
Tine mapassport renewals nemachild registration anenge achiitwa ipapo paZim Expo musi weFriday nemusi weSaturday. Musi weSunday tinenge tine soccer tournament negolf vanoda kutamba nhabvu netuma bhora tuya tuya uyai mundibate pawebsite pandataura.
Muchange muine vaimbi here vanobva kuZimbabwe ndivanani?
Avo vanoda kuzwa mafaro music takakukokerai vana Tami Moyo kubva kuZimbabwe, vana Jam Master, vana Pop 10. Saa vanoda kunzwa mhadzi unonakidza yekumusha uyai takakurongerai mabiko anofadza. Email yangu ndi anesu@saza.com. Phone number yangu ndi +1951217-9832.
Mumwe wevari kuronga makwikwi eMiss Zimbabwe USA vaanesu Manjengwa vari parunare neStudio 7.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere and the dance.
Kambo kari kungonakidzana zvino kanobva kumusakavhu Hari Benda Fonte avo vakashaya nezuro. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Svondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana 100%. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanonzi vange vakanganisa kutaura vachiti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko Chris Gande nenhau dzeIsindebele.